Nasi izuva guru zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara muno muAmerica zviri kupembererawo kubuda muna 2018 zvichipinda muna 2019 nenzira dzakasiyana siyana. Vamwe vaenda kudzikereke, vamwewo vaenda kumabasa, vamwewo vapinda nemabiko ekunwa nekufara nehama neshamwari vachipemberera. Murongi wezvemitambo nemimhanzi DJ Tau anoti kwanga kusingadani anonzwa kuAfrican Palace kuGaithersburg, uko kwavanga vakaronga kusangana nezvimwe zvizvarwa zvedzimwe nyika vachipemberera nekufara.
Semakuzvaise tinogara takaigadzirira gore rinei richipinda muna 2019 nemufaro wekuita countdown yedu tiri kuGaithersburg, Maryland, tichitarisira vanhu vekuZimbabwe nedzimwe nyika kuti tinge tichitamba tichipembera gore nyowani.
Mafaro erudzi ndemhando ipiko ari kuitika nhasi? Vanhu vanofanira kutarisirei kana vauya uku?
Saka vanhu vanofanira kutarisira kunge tichiridza mimhanzi kunyanya yemuAfrica. Takanangana neZimbabwe nekuti chaunga chishange chiri chekuZimbabwe. Kuklabhu kupinda mahara, doro racho rakachipa kunge mahara, vanhu vese vanenge vachifara.
Mashoko enyu kumhuri yeZimbabwe yegore zvatingangopindi makanyarara.
Mhuri yeZimbabwe, tinoti kwamuri muve negore rakanaka ra 2019. Zvinhu zvichanaka ende tichakuonai gore rinouya.
Chimwewo chizvarwa cheZimbabwe chiri kuNorth Carolina kudunhu reRaleigh, Muzvare Mamo Fashions Murozi vechikwata cheFashion Police Zimbabwe vanotiudzawo zvirongwa zvavo zvegore ra2019 zvekuenda kumusha papera makore makumi maviri nemaviri. Vanoti vari kutarisira kunguva iyi zvikuru sechinhu chavakagara vakamirira kwenguva yakareba.
Ndinonzi mamoyo, meaning mamoyo. But sarangondozi Professor Majoni, ndiri ku North Carolina, Raleigh, North Carolina. Ehe, isu tivana mamoyo zvishuwa zvataura riganda remvura tinotsveta kuna zvekutamba
muri kuchena muchiita kastepi kapiko muchipinda muna 2019
ndogore rangu iri ndogore rangu ndakamirira kuti kugadzirira kuenda kuZimbabwe for the first time in 22 years. In 22 years ndanganifanira kudzokera kuZimbabwe.
Saka gore rakakukoshera ikai?
2019 gore rakandikoshera zvikuru. Saka ndiri kugadzirira kana zvikabudirira muse, you know, my resolution ndeyekuti ndisvike kuZimbabwe muna April.
Saka nhasi countdown muri kuirovera papi?
Saka tiri kutotsvagawo vamwe vari kuitawo zvavari kuita nhasi muno muRaleigh nemuDurham. Asi handisati ndanzoti ndekupi, asi tichapa wani.
Zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda here ikoko?
Kune zvakawanda. Tine chechi yedu yeMethodist inotungamirirwa nemukuru wedu vanonziva John Bumbo. Saka tinoita ministry service yedu nechirungu nesvona, tichiridza ngoma nekuimba zvese dzimbo dzeMethodist.
Gore ra2018 ranga rine zvakawanda zvakaitika mariri, asi tarisiro dzevazhinji hadzina kupera mukupinda muna 2019. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Evans Zininga.